kwandirwa Biden unoratidza kuti hondo yekuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo. Ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachinosangana navamwe vana President wekuEurope uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo, kuti vataure pamusoro pehondo yedu kuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose, sokuona kwatiri kuita isu zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira. Zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewheat namafetiraiza zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose azvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo, vanhu vachishaya mafetiraiza, chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana Biden voenda havangofambi, nyaya yacho yatotsviriridza. Vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia ike zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vavanenge vachitaura zvekare kuti vangapamhidzira zvehere mamwe masanctions. Vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzacho dzinga vanhu mabasa, nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Kusaka zviri kubuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava, zvokuti mazuva ari kutevera hazvikashamadzi kuona mukuru weRussia vaPutin vachiti ngatichitaurirana sezviri kutaura mukuru weUkraine, kuti wasvika panguva yokuti wakuchida kutaura one on one.
Asika Profesa Masocha, tiri kuonawo iyo Russia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo kuUkraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yaakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana saundi chaiyo, zvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo. Vaa vanhu vari desperate, tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo. Saka tinoona sokuti kwaakunosvika kumagumo kwokuti vanoti atashandisa zvose zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons. Saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeUkraine zvichavanetsa zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neUkraine.